Mamwe madzishe mumasvingo shurugwi pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vakatanga kupiwa matani makumi matatu nemashanu echibage ekugovera vanhu munharaunda mavo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara reNational Disability Association vatongai Marufu vakurudzira madzishe kuti vavakoshese sezvinoitwa nherera, shirikadzi nevakwegura pakutanga kugoverwa kwechikafu ichi.
Isu tinokurudzira kutiwo madzishe nemasabhuku panouya chikafu chiya vationewo sevanhu, vatipewo chikafu. Ifekuti vatipewo first preference nokuti tiri vanhuwo vanotambudzika, tikwanisi kuita mamwe mabasa emaoko.
Vamwewo vakaita Samuzvare Irene Jiri avo vakaremara gumbo vachifamba nemadondoro vanoti mumakore adarika vaisiwa muzvirongwa zvekugoverwa kwechikafu.
Sevanhu vakaremara tanga tichikurudzirawo madzishe nemasabhuku kuti kana chikafu chauya vatange nesu vakaremara, nokuti tiri vanhu vanosisiwa tozofa nenzara. Saka izvino tanga tichikumbirawo chaizvo kuti vakwanise kutarisa isu vakaremara tanga kuti tisafa nenzara, nekuti hatigoni kuzobudawo tichinozvitsvagira sezvinoita vasina kuremara.
Vakaremara vanotiwo vazhinji vavo havakwanisi kuzvishandira kuti vawane raramo, nekudaro zvakakosha kuti vawaniswe zvekudya. Ishe Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti havasarure vakaremara vachiti vanotanga kuvapa pamwe nenherera nevakwegura.
Chirongwa chedu chatakapuwa nemutungamiri wenyika tinotangira vanhu vakaremara, nherera nechirikadzi, ndopatiri kutangira tozobata vaya vakasiyiwa muskimu yesocial welfare.
Apawo sabhuku mukuva pasi vekwagudu vanoti basa ravo harisi rekusarudza vanhu asi kubatsira munhu wese kusanganisira avo vanotambura.
Iko zvino pakupa chikafu patiri kupa vanhu vatinenge taona muraini medu vanoratidza kuti vanotambura, tichisanganisa nevamwe vari kurarama neurema, ndo vamwe vacho vanotambura ivavo. Asi isi kusarudza kuti uyu munhu wakamira sei kana kuti zvebato, isi tiri ngopa nokuti chikafu chauya ndichibetsere vanhu.
Munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa Zvakavambwa vanoti chirongwa chehurumende ichi chakatanga mumasvingo uye pane mutemo wenyika unoti pasawane vanosiyiwa kana kusarudzwa.
Muno mumasvingo Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare yakatotanga ubasa hwekupa chibage hwekupa grain kuvanhu vari vulnerable. Vashandi vehurumende vekuMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare vakatekeshera mumadistricts ose vakabatana netraditional leadership kufamba dunhu nedunhu, village by village, vachigara pasi nevanhu vachiwirirana vanhu vemunzvimbo yoga yoga vane kodzero yekupiwa.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu munyika vaJulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.